A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on April 3rd, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about xenophobic attacks in South Africa that have claimed the death of some foreigners.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once more, welcome to the show. Xenophobic violence once again erupted in South Africa about a week ago in a country where foreigners are easy targets.
The attacks, which some say are related to the upcoming elections in South Africa, started in Durban last week after a Malawian man was allegedly found with stolen goods at a squatter camp.
The attacks, led by vigilantes, were then aimed at any foreigners, forcing them to seek refuge from police stations.
In 2015, several people were killed after similar attacks following sentiments that were made by Zulu King Goodwill Zwelithini.
The recent attacks appear to have been fueled by sentiments made by President Cyril Ramaphosa, who said it was time to deal with the issue of immigration, but this was misconstrued to mean that he was saying immigrants should be attacked.
On Monday this week, the South African government met ambassadors of foreign countries to address the issue and assure them of the safety of their nationals.
However, unease still remains as foreigners fear the locals, but some locals say the attacks had nothing to do with the xenophobia, but were just acts of hooliganism.
Join the show right now and tell us what you think about these attacks. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077,
Jonga. Ongu Chris, nyaya turu kurukura. Inyaya ya taka mboti batei, sondora pera, taka ibata shakare nemsuwe muvuro. Inyaya ya kurugiswa kwe jizaro shukune zimwenyika, msouth Africa, ne jizaro shukumsouth Africa. Sondora pera, pataka bata nyayi, tai kurukura, nevachika iriwe marori kana ananzi magonye taya. Nduwa mwewanu wa hii target kwa wachiruiswa, ne jizaro shukumsouth Africa, wachinzi waru kututurera mabasa. Asi, nyaya hiyo yu, yaka zinge chingo pararira, ichenda na misha ino gara vajinji, wakawanda wachi siiswa misha yao, takanzi kwa kutiba no darika masa na matatu, jizaro shukumalawi, ziri shakawanda, waka siiswa misha yao, mnemwe kempi ya waigara, kana mnemwe msha wa waigara. Asi, wakawanda waru kuona kunga yusiru kukuwezirwa. Ninyaye yeshi matonge ruwe nyika, tishitarisa kuti South Africa, musiwa 8 May, waru kuita saruzo. Iro gore rineri, mwezu unowea kune kune ma elections. Saka anzi wamu waru kuchagaru tsigiro, waru kutawaroma shoko, anufungizula unzi, anugona kudira peturu mumoto, jineta otivano, vasa gari sana. Iro shondo rapira, mwenyaye ya kasi muzgande kuti, mutungamiri we South Africa wa Cyril Ramaphosa, panemwe msangano wakaitao, wekuchagaru tsigiro, wakataura nyaye kuti vabva kure, kana utive kunze, waru kushiko, tanga mabizimu sineku wakira mune zimwe nzimbo, wasina zvitamba, nema resinesi. Saka izvi zvirikuita kuti zvikanganise magariro evanhu. Saka vari kuti iwo zvaifanira kunge zvichigadziriswa. Asi vakawanda vakabva vafunga kuti vari kuti aiva vekunze ndo vanofanira kunge vachidhiliwa nawo kana kuti vachirwiswa, zvisiri zvavainge vachinangana nazvo. Svondorino musi wemuvhuro, makurukota emusouth africa, gurukota rinoona nezvemapurisa pamwe negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vakaita musangano nevamiriri venyika dzekunze, zvikuru vane zvizvarwa zviri kurwiswa. Takanzwa gurukota remusouth africa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, amai Lindi weSisulu, vachivimbisa kuti hapana chizvarwa chekunze chichange chichizorwiswa. Asi izvozvo hazvipe kugadzikana muvanhu, nokuti vanhu vanogona kutaura kuti tagara tichingonzwa unzi mutemo haubvumidze kuti vanhu varwiswe, asi zviri kuitika pasi. Saka toda kunzwa kuti pari nhasi pane zvashanduka here kubva zvazvichiitika mazuva apera, uye zvazopararira here kuenda kune dzimwe nzvimbo. Saka tiri kuti tifonerei, tumirai nhamba dzenyu tokufonerai. Do we call you back, Chris?
Yes, jonga siyahlangana njalo zulukandaba lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwezonophobia, ukutshaywa kwabantu bokuza eSouth Africa osekuqalile njalo. Siyazi ukubana ngo-2015 kuke kwaba khona ngemva kwembiko eyethulwa ngunkosi uGoodwill Zwelithini esithi yena abantu bokuza yibo abangani bawona kakhulu elizweni leSouth Africa njalo kwabasuke. Sixoxa ke lamhlanje ngemva kokwenzakala okunye okufanayo kuqale ngeviki edluleyo, kwatshaywa kakhulu abantu babulawa abanye kuqaleke eDurban kusquatter camp esizwa kuthiwa khona lapho kulomunye undoda weMalawi otholakale elempahla ezazijontshiwe. Wasetshaywa kwabuhlungu, kwavela khonapho kwaqala ukutshaywa wonke umuntu ovela phandle kweSouth Africa. Yiko ke esithe sixoxe ngakho lamhlanje kudaba lwethu kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Siyazi ukubana sesilomunye esimnxusileyo uMnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu. Welcome to the show, Mr. Mpofu.
Oh, thank you. Good evening, Peter 7. Good evening to Peter 7, listeners and viewers.
Thank you so much. On behalf of the listeners, we hope you have a good evening yourself.
Yes, everything's okay. Fine, everything's fine.
Yes. So can you tell us, first of all, how the situation is like? First of all, maybe you tell us where exactly in South Africa you are, and how is the situation where you are, and how is the situation in Durban and those areas that were recently affected by these xenophobic attacks?
Okay, thank you. I am staying in Pretoria in South Africa here. Where I'm staying, there is peace so far, everything is good. Pretoria is well known for peace. Yes, there are some sporadic attacks that have been happening to foreigners, but I think the people of the area, nationals, South Africans and the foreigners, they've learned to live together. Yes, there are criminals who are trying to take advantage of the situation to start those kind of things, but in Pretoria, I think so far, so good. Then in Japan, where the recent xenophobia attacks have been happening, it looks like the situation is under control, but there is no guarantee that it will be there for a long time, because they are still finger-pointing at each other, foreigners and the national, locals. Because this thing started as a job protest thing where South Africans were accusing some companies of hiring foreigners because they are cheap labor. But later on it became a xenophobic attack where goods were luggage and things like that were stolen taken by force by the locals from the owners. So I think for now the government is trying to do all it can to control the situation, though the government, I think, is not enough. We have never seen some of these people being convicted. There is no record that shows that these perpetrators of violence and things like that are being convicted. So that's why this thing keeps on coming back. Because it looks like the government is shielding some of the criminals. Also, the political parties like the DA, they are using foreigners as a tool for campaigning. They are saying a lot of negative things about foreigners, a lot of negative things about the airport as being corrupt. So those are some of the things that are igniting this fire which is starting. And as long as the situation is the government is not taking it seriously, but all the time they deny, they say no, there's no Zambia. It's just criminality. But on the ground, you can see it's xenophobic. As long as the government doesn't want to acknowledge that it's xenophobic and doesn't want to accept and take certain measures, this thing will always come and go, but people will lose their lives, lose their property. I think something must be done.
Okay. Thank you so much. Please do stay on the line.
Christine, Tereri. Hello?
Hello, Mkoma Jongana, Mkoma Chris Mrise.
Dagasimba, ndavama mboma irao.
Diyo, Mkoma Jonga.
Nasi ndo waita nangatari kupinda mshirongwa tipe za muinazo.
Ya, ndo zinaita mtereri mkuru notangao.
Ndizozo.
Hii, nyaya hii, ndoda, hainya ino fisa Mkoma Jonga. Nukutu ya nifunguti pa wanu wose wanu baa kushekwe njika ine. Pane muna kanyato gazgana mkatima keja yetu. Zakaitu kazi zino fisa ndi zino tisia tishingo wane ufunduka. Ndi ramangu wana redu tesinga yetu kuse watu kamira sei. Takata saa nisaru dozirudu haitu wa musuwa 8 mei. Takata jingo kumbira ukoti kana nduda utenda wa dewa mazinga ni zaka simba simba. Nukuti waka tota urane zuru waka sura hiri headline jengu kama radio. Waiti kana radio station yangu furanungu waate waka kuru zira chaisu kutiva kuru ema tungi gwenyika anta sima tungi gwenyika wasie. Uda kusaka kana kugena popularity nenya yadze. Ya uda kuvengesa wangu wanu kana kuso sindo sukuma sasita wanu pa parumana zombie seza taka wana isi. Deben. Kana waita wita sawa nita noti kana paka kuma pa wangu zi mafore na mafore. Kapa mkana yadi mwosa nga yungu wa mwosa kana mdika ngenda haba. Yungu sungwa pasa wanya paka sozinya yungu zi mazimba kana utichi. Azisha budisi picture kana kaya kuti wawu. Zawa kuparo vengo manji. Kune wawa nengwa garabari pasi kuma township kukuna na deben. Kuna nandu sumani. Taka zinenge zawa kutasa kuti kana zo uda kutownship izo. Zato wane ruwe ngo ndi zawa kunzi wana. Pose pa mbe mjone kwa manji maku wane kwa ndio wa kare kwa hivyo sipane kwa kuruka. Zinenge zawa kuneza manji. Asi ando da kuta uranise kuti nya ii ino neza. Ino da kuti wakuru kwa uwe huru mende vata urane. Pore na fezi ministri kana uti Amerika kati uwe wakuru ma presidente pa chao ne. So na tuwa rama kuza wakenda kuzimbabwe mafija apera. Asa wafita uri zozo kana wajine zawa ni zinyuto zawa ngawa ndo uza wa mna ngako kutu no. Yamwari, kadisa nika ya kuwa na hadi. Gawa, panda uta kwa wanange panda pa nongonya. Shiapo, kweta sukuta sukuta ndela, kana vayenda hapo, kweta sukuta everything is going well. Kana wasu doka kuno kuzita sukuta. Gawa, sa ure urumende tu urumende, ndo basare maa mbasa, ndo basare fore na zee, you know. Kana pane, sika ruta kwa nele, yeo tukuti. Mahu, sasa sipata na zedu. Gawa, sita kwa nele, ministry to ministry, kwete kuuza muka na kuzo, kani, njiga cho kumukare, nenga angira ose, inasina jana cho. Kwa wata urani government to government. Kana urumende ya Zimbabwe ifa kwa upazira. Pakura tuwa kwezi zaba zaya zirimunu. Wata urani anabuone sana ya papu.
Imi mkoma, mkoma Donald kwa muri kune dambu zikuwe.
So far kwa nchati nda wandiri kura steni peki kuno tuwezi. Vanu warikuno kwa wawa wasi violent za kanyanya. Sino tongo nya kusi wakuma profi nyo kune kune lechi zulu wako. Kuno kune lechi zwana saka haa. Anisata angwa ndiku nye pao kana ziriko 1-2 asa nisati nda zizwa so far. Kuno kutori kesi.
Ndizozo.
Ndio prosinji mwe yakato yatoda kutorumbidza vanhu vanogara kuno kwavasi havo vanhu vanyirishonga.
Takanzwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika amaisisulu vachiwimbisa kuti musangano wavo wasunga kuti hakuna chizvarwa chekunze chichange chichizorwiswa. Mushure memusangano wemusi wemuvhuro pane zvati zvambobuda here kana mumapepa nhau kana mudzinhau ikoko kuSouth Africa?
Ndingati vakataura ndakavanzwa ndakateerera havo pavai adressa ku Pretoria. Asi nhasi chako chako ndava kunzi kuti Alexander ndio Alexandra vanhu vanga vachiita protest asi vakaronga nezvekuratidzira ikoko vanga vachiita zvekuti nyaya yavo futi ine nyaya yekuti my legal structures ari kugadzirwa ari kuvakwa vakwa nema illegal migrants kure vava vanenge vasina kudocument isusu ezvi vaune dzimwe nyika undocumented foreigners ndio vanenge vachinyaya kutaura. Saka nyaya yacho vakazongonzvengawo padoko doko kuti vaona kuti nyaya ingadzoserapo kuti kuzvinokobvi asi vazonge vavo service delivery ndiyo vari kuratidzira kanzuro kana chi but nhau yavo pavatanga chaivo chaigoenda sokuti yakandanga futi chii nedzimwe nyika.
Aiwa tinotenda zvikuru.
Zvakaita matauriro akaita mini zvasisulu akanaka chaizvo, asi ngavachiinda ikoko kupazirikitika ikoko kuona adresa vanhu. Tinoona hurumende muno hurumende inogadzira inogara chiti kana ikapakatika chaitika inomanya vaona adresa. Voudza vanhu vaya vari vachiita zvakadaro kuti hano zvamuri kuita zvinova zvigarisanai navamwe zvakanaka. Kana pane chiripo chiri kusorewa nehurumende yekuno, ngavataurira nehurumende yekwedu kuti no, vanhu venyu vawandika kunoku. Saka kana pane zvinoraa basigwa.
Thank you so much, Mkoma Donald. Maita basa,
Mkoma Jonga Chais.
Thank you so much. That's Donald Mamboma, our number one fan, as he called himself. Yes. Mm. So he's talking of these attacks. He says foreigners are unsettled here, there in South Africa. And he is thanking a human rights lawyer, Mr. Dewama Vinga. He says he has been doing a great job urging the authorities to discourage violence and attacks on foreigners. And also he's urging a government-to-government talk between the governments, South African government, Zimbabwean government, Mozambican government, those governments with foreigners in South Africa or with nationals in South Africa to engage with the South African authorities so that they discuss this issue rather than people on the ground taking matters into their own hands.
Yeah, so let's go back to Mr. Simana Mpofu. Mr. Mpofu, is there any logical reason why haulage truck drivers were the first to kind of meet these attacks? I mean, to have the attacks inflicted on them. What was the reason?
They were being accused of being cheap labor. There were some companies, especially those companies based in Japan. See, you know, all the goods coming from over the seas, there is a big port there in Japan and also in Cape Town. So most of it, the trucking companies based in Japan are employing long-distance truck drivers. Some they go as far as from Japan up to DRC or Zambia, Tanzania. So most of those drivers are foreign drivers. So the problem is now the locals, they are accusing those companies of taking advantage of these foreigners and giving them too much work but pay them less. And they are saying these are cheap labor, which is being denied by the company owners. The company owners, I think they had a meeting yesterday or today. The Minister of Police was involved. The Minister of Labor was involved. They met with the company owners. The company owners told the minister that they've been trying to get long-distance truck drivers from South Africa. They couldn't get them. Most of them are there, but they don't have a passport. They can't go from one country to other. So they said that's why we end up employing foreign drivers. Of which this thing of them being cheap labor is a lie. They told the minister that they got the record to prove that they are paying those people going to below, and those people have got papers. They are legal in South Africa. So this thing of accusing the companies and the drivers of colliding to do those illegal things there's no record to prove that. So the ministers promised to look into that. They said they're going to make a feedback after they've gone through all the papers. And then after that, then the nation will be notified about what is happening. But the real thing is, most of these people who are saying we want jobs for truck driving, they don't have license, they don't have passport, they cannot do that job. It's only that they are being used. There's some criminal elements who are taking advantage of the desperate situation by the youth who need job, who need money. So they are using them for their own political advantage, for their own just to achieve what they want. So, but the thing is, those drivers are just caught on crossfire. The real thing is, those drivers are legally employed according to the records that the minister produced, the owners of the company produced to the minister, the minister. So I think this is an unfortunate thing. There's criminality in that they end up looking goods, they end up paying those trucks. Why they are looking for job? At the same time, they are paying those trucks. They are destroying those companies. They are destroying every infrastructure which is supposed to give them a job. How can you say you want job at the same time you paying the car which you say you want to drive? It's very, very illogical, doesn't make sense at all. It's very unfortunate that some of the guys in South Africa, they don't realize that they are destroying their own future.
Mm. Yeah, that's the truth. You know, the bad thing with hooliganism and vandalism is you destroy the infrastructures you want to use tomorrow, or your children will use in the next, for the next generations to come. You destroy their future. Thank you so much, Chris. Regarding Botari Sauti, Vatereri, Vatichi, Nasi, Pane Vanyora Pashona Facebook, Watina, Mkoma Mustafa, Mostivit, Duwe, Anzini Ndriku, Northwest, Klerksdorp, Akuna, Ako Mirijonga, Ndifonerei, Tshedza, Otivabate, Tina, Vimbai, Ombetema, Kupretoria, Anzi Pretoria, Kunyarara Kungevanu, Warukunyorwa, kunge kuri kunyorwa ni mashomo muzamanishoni hanzi kune runyararo kunge vanhu varume examination. Then Jeremiah Chikara, toti zirepi nekuoma kwaita upenyu wemuZimbabwe. Musha wakatakurwa ni cyclone idai kuchipinge, uku ndiri kutandaniswa kuno ku South Africa, ndogare pimanje, dai tenzi vabatsira. Ndimukoma Jeremiah Chikara. Then Sage, hanzi ini kwandiri kwakanyarara asi handizivi kana zvikazoitika kumberi. Then tina mukoma Isaac Musimeki Hlongwani, hanzi maforeina tanyanya kuita maona edzimba, but dzimba dzacho takadzitenga. Ndo zvimwe zvavari kutaura zviri kuita kuti vanhu varwiswe. Then ndofunga muna mukoma Isaac Musimeki Hlongwani, hanzi kuAlex vaswero pisa matai vachiratidzira. Ndo zvatsinirwo zvakare nemumwe mutereri Klop Mutombana, hanzi nhasi vari kuratidzira pamusoro peservice delivery kuAlexandria. Vaneta nekugara mumikoku mikuku, ndofunga ndo dzimba dzavari kugara. Hanzi hazvisi zvevapoteri zvanhasi, vanga vachitsinhirai kuti zvanhasi hazvina kunangana nevapoteri. Christinate nemumwe mutereri. Alo,
alo.
Taurisai munzwi kwene vamwe. Baba, ndiani zita?
Ndenge wamakunda.
Sorry, hatisi kumhoya sokunzwai.
Ndenge wamasunda.
Vamasunda, Masunda, MA SUNDA.
Yeah.
Muri kupi wamasunda?
Pane zvino ndiri kuine ndiri kuti
Mabvaku?
Durban.
Mabvaku Durban.
Durban.
Durban yakamira sei nhasi, nokuti ndo kwatinonzwa kwakatangira mhirizhonga?
Yaisinozvai kunyanya kuipa kuti unenge uchiri kuti famba vanoona zvavafana zvechidiziia kutendeka itendeka, saka tezingazviri zvedzire.
Saka pamakwanisa kubva kuDurban kusvika kwamaveye zvino, hamuna mumbosanganawo netsaona yekumiswa muchirwiswa?
Aiwa, handina.
Saka kana vakanga vachimira-mira vechidiki, ava zvivi zvavari kunyanyoita?
Sezvindazvoti vari kudei, nokuti totishamisa ndokuti makambani mamwe atosevenzerawo ana aito kupinza vanhu pamwe every week every sometimes, but hauvaoni vanhu vacho nevaisa zvapasi. Eni kumwe kwatodhirivhara kuti tobvara kutosenda namo kadzi madhiraivha ane maeva marori vanenge vasingatogoni kana kuri zvidza tivabatira panenge anokwira nizvona atobatsira mumukadzi ikokwa kupika mari bhezi mota yake pano nhanka, but ari kuzvii ogosa kuti varume vacho nevari kuda mabara achona vari kumaashava sei.
Asi chokwadi here kuti imiwo vekunze muri kutambira mari shoma shoma dziri kuofwa kana dziri kupiwa nevemakambani zviri kuita kuti mari dzinenge dzichizotambirwa nevanhu dzidzikire?
Handinganyetsi kana kuti ndingatsaudzira kambani yandosevenza inini, munhu atosevenzera murungu atosevenzera hasarudzi kuti mubhureki uyu muzini uyu muchiona mari yachona masevenzero ane vaita ndo mabhadhariro anenge chii.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasunda.
Neniwo tinotenda.
Thank you so much. Tongonamata kuti murambe muri safe kwamuri ikoko. That's our second caller, Mr. Masunda. He's from Durban, but he managed to travel outside Durban today. He said on his way, he saw youths milling around on the streets, and some are also milling around companies employing foreigners, but he says most of these people demanding that foreigners are grabbing their jobs, they are not willing to apply for those jobs. Instead, there are women drivers in South Africa, South African women drivers, who are taking up those jobs. But for the male counterparts, they are nowhere to be seen, but they are the ones attacking foreigners. Chris.
Yes, Jonga. We would like to welcome our second guest, Mr. Solomon Chukwuerere of the Global Forum Zimbabwe in South Africa. Welcome to the show, Mr. Chukwuerere.
Thank you, and thank you to your listeners.
Okay. Mr. Chukwuerere, can you give us an update of what the situation is like concerning these xenophobic attacks? How is the situation right now as we speak?
I think the government, through the police and the ministers of security, are trying to intervene. We saw yesterday they had a meeting in Pretoria when they spoke with the diplomats of various countries, and today they were in Durban where they had a meeting with the employers of various truck drivers. In fact, they are the company owners of trucks who are employing various drivers, mostly who are foreigners. So I can say the government is now trying to intervene on that front.
Mm-hmm. Okay, thank you so much, Jonga.
Vachikoero, mne musuye muvuro. Paka ita chivimbiso kubaku urumende South Africa, mshire memusanga na wakaituwa nema kurukota, pamweneva mirirwe zimwenyika. Pakaita chivimbiso chekuti zvizvaro zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvichange zvakachengetedzeka. Zviri kuonekwa here tichiona here kuti mazuva nguva ichiri pfupi nhasi zuva rechitatu kubva musangano yewaitwa?
Inini ndinofunga kuti nezuro sezvo vakazvitaura nezuro pamusangano wemagurukota. Ende nhasi vanga vari kumeeting kuDurban. If you look at distance good from Pretoria to Durban today, vachitaura nevashandiri kana kuti varidzi vemakampani ane matrucks ane dzimotokari dzinodrivewa neavo vanobva kunze. Ndinoona fanika iprocesi yavari kuzama kuti vatarise kuti vaone kuti vangachengetedza sei zvizvarwa zvekunze izvo zviri affected nenyaya iyoyo. Saka hatisati tave neclear picture kuti tingati vanhu vafuli safe here, nekuti tikatarisa nhasi pane vaona news muno muSouth Africa, Alexander yanga yakavharwa. Yakavharwa mukatarisa among the concerns that raised nemaresidents Alexander pavanga vakavhara vachitoitoya. What is the mushrooming of illegal settlers, illegal structures, whereby my structures, who are you, most of the people who are occupying Zimbo Izo, the foreign nationals. Saga ino gona kuita a move from one sector, that is the sector of truck drivers, to the illegal dwellers, whom they are saying ma foreign nationals. Saga, we are yet to see a flight of Tumsangano ikoko, mapurisa anga ariko, ANC anga ariko, DA anga ariko, vakazama kuita Tumsangano nema organizers. Asma organizers vataura zvakare kuti mangwana vari kuenda kunovhara Sandton, which is the Africa's business center. Hatisi kuziva kuti kuSandton vanenge vaakutageta anhu, nekuti ikoko I'm not sure kuti kune maforeigners akawanda vanenge vaakutageta, kuti vanenge vaakutageta varungu. Hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei ipapo.
Thank you so much, mukoma Chikoero. Rambai hanyu muri parunhare. Tine mumwe muteereri. Hallo? Hallo? Hallo, ndiani ari parunhare? I think we lost the caller. We'll try to get him back on the program. Tombotarisa yedu zviri kunyorwa nevatereri pashona Facebook page yedu. Hanzi namukoma James Chizimbe. They say it's their right to burning things. Ndofunga kutaurayo vari kunzi vari kupisa zvinhu. Koita mukoma Kotini Mpemi Koti. Hanzi xenophobia kabisira. Gabriel Machingura. Hanzi takateerera ndina Atwell Gilbert and Gabriel Machingura. Tiripa Limpopo, South Africa. Limpopo side, South Africa. Kushineru nyararo, ndo mkoma Gabriel vayende ramberi. Then Koti Nimpe Mikoti. Hanzi vanayo kumusha, ngati ziwe ikuti tiriwa poteri. Muno tisazita kunge tirikwedu. Tirikunyanya kudziru kwa maningi. Ngati regei kungotambira marishoma kwa rungu. Taura ya nyika evanu, andidi kunyepa. Zvekare Mazimba, tinedambu dziko. Ndifonereyo, tiaedza kufonerai mkoma Koti. Then Hadi Magaisa, vaisa wanamba zao, tuwa fonere, tiaedza kuabata. Toana mumwe, atumira mashoko. Give mochi mwaradze. Tawe kunguta, apana kusiri kufa. Kumba kwacho, apana chiri kuvimbisa. Kufamba, ndoma nga mashoko. Atumiru kwa nezi, zara wa Zimbabwe. Nevarakadai kuterera, nikuona, chirongo pana inunguwa Chris.
Yabo chonga, siye njalo kumnumzana Mpofu. Mnumzana Mpofu, ungasitjela ukuthi, okay, mnumzana Mpofu, singakabu ikuwe sikale sizwe umlaleli.
Ndofunga wa dzoka parunare, baya kuluma.
Oh, ya kuluma. Kunjani ba?
Hai, siyaphila ngale binzani.
Hai, siyaphila, sikuluma lobani.
Kuma mkwebu mpiyabu.
Mkwebu?
Yee.
Ah, ok, mkwebu. Ah, siya kwa mgele kuhlelo.
Aliya, mpiyabu.
Yee. Ungasitjela ngendaba ye xenophobia leyi. Ah, wena lapho khona uzwani.
Ah, indaba ye xenophobia leyi ikhamba indaba enkulu. Kuba kufuthelana kokukhulu kanti lokuzonda kulezondo.
Manje kodwa
ngithi ngalelo thuku yaba nenkulu lapho lemathathu lapho esikhona. Abantu baseSouth Africa bayani bathese lobu ngolo ukuthiza ukuthi bona bayabala into ezinto lempela zini bayabala into ezinekhefu. Ikanti ke ukuthatha business akufela into enjengeni i-weekend ezine holiday lapha okwenzakala i-Africa yonke. Lapho nje abaqashi bakhona ngali basuka bebele ukuthi ngathatha. Nalwazi sengathi ukubhadala asozele ukuthi ukusebenza ngendlela abanakekelwa ngayo ukuthi izabenzela izuzu iflight cam yanga bayifake bade futhi ukuthi iflight two ukuthola ukuthi athathe bahambe bazibuye kuyamandi ingathi imthwalo yabithulela yabivela ijahi ngokuthi indawo ukuze ukuthi bafune ukuthi abantu bemele ukuthi basebenze throughout ngakho ke ngathi bekhathe umuntu ovela kwalindawo ozawemelisa lokhu babuya babe nokuthi ndokukhulu. Njalo nje sangazi othola lo mthi zikhona ungekhosibuda abayawala.
Hayi.
Ngiyabona ukuthi abantu abafuna ukuthi ithola ithoba eliningi lokuthola lo msebenzi.
Hayi, kulungile. Hayi, sikulungile, sibongile kakhulu ngembono yakho.
Ngiyabonga.
Okay. Yes.
Ndifunga tinemwe mutereri parunare. Hello.
Hello, Mangadi.
Takasimba ndiani avo?
Ditaderera.
Vatadirira. TADERERA.
RA, exactly.
Aiwa, tinotenda vatadirira. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kuno kuBurawayo.
Wa, kwa Bulawayo. Ntutuziyatunga.
Ntutuziyatunga, but I ndobva kwa Gutu.
Okay, titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro pezviri kuitika izvi.
Ai ni mone langu pane zvirikuitika izvi zvikutorwadza moyo asi ndirikuona sekuti zvazvida kuti vatungamiri venyika vapindire panyaya idzi nokuti zvava nenguva zviitika zvakamboitika futi last of last time Yes, yes, number zaiti kafuti. Last week, this week, we send zaiti to the Rwanda. Soon the kunye basazi iti kaza. So you do not ah. Things that was soon zicho kwa. So I do not the wakwe ni kadi wambuta ora niye.
Hmm. Asi. Dzimwe nguva South Africa vanombopomera zvisaro zvekunze mhosva dzekuba dzekuita zvinotengesa zvinodhaka kuti achifambi nezvimwe zvakadaro.
Yeah, izvonovagara zviriko kunyika dzese nomukazviita kubotswana zviriko izvo zvemazimbabwens ari kuva kuti achifambi nechihure nemuno masouth africans atorimawo mashoma asi varimo vari kuita zvinhu zvakadaro asi hakuna vanhu vanombabata rafu sezviri itika kunyika yavariyo. Saka taita kumbira kuti haisaida kuti vataurirana vasavandirana nokuti ndakaona pakauya mapurezidendi ekusouth africa pano muzimbabwe paipai vakazama kuda kuzama kuvanziridza zvimwe zvinhu asi pane zvavano pane chokwadi chiripo chaichofanira kuti vachibudise pachena panyaya yezimbabwe nokuti hapane zvavasi kufara nazvo asi kuti vataure vatungamiri venyika hazviiti.
Asi ka havasi kungorwisa zvizvaro zvezimbabwe chete vari kurwisa zvekune dzimwe nyika dzakangosiyana siyana.
Handizvozvo asi kukazvisiyasa pazvizvaro zvezimbabwe ndokuvanyaya ndovakanyanya kusangana nedambudziko riva kunyanya kusangana nedambudziko iroro kusereke
nokuti ndo vakawandisa
matrucks mukazvisiyasa mazhinji ari kusouth africa ndemuno muzimbabwe.
Aiva nekuti vekuzimbabwe ndo vakawandisa sakawo pakaitikawo dambudziko rakadai vanosangana nedambudziko vanenge vakawandawo mavictim anowanda.
Ya ichocho ichokwadi ndozvati kureva kuti vaipoda kuti ugarisa nokuti zimbabwe nesouth africa ndonyika dzinozvidzana dziri padhuze napadhuze saka zvinhu zvakadai zvikaramba zvichiitika it means masouth africans ari kuno takutozomabatawo rafu sezvavari kuita mazimbabwens ari ikoko zvesingachanakizi nyika dzofanira kudyidzana vanhu votaurirana kugarisa pasi vodyidzana zimbabwe iri kutambura vari kuzviona saka vana vezimbabwe vakutizira ikoko kunotsvaga rubatsiro saka kana vatiza ikoko vanovabata zvakarafu futi zvinofadza here.
Ya, pakaoma ipapo. Saka munokuluma futi here mukoma taderera?
Kukuluma, nyazo kukuluma zvangu ndomonya kuzvashona ndazoresa vangu chirudzi chevanhu asi tinoiranyiwana nje kuti devanhu vanyatso kutaurira navagara navo asi nokuti ivo masouth africans vakaomerwa vachatizirawo kuno.
Yeah. Aiwa tinotenda zvikuru.
Saizvozvi zvingafadza here tingatarisana senyika nyika tofanira kubatana togadzirisana kana izvinonetsa vachitaurirana hazvinei nokuti kwazvichi. Zvokuti kwai munhu ati ndoda kutonga aiwa vanhu vanofanira kutungamirwa nokuti kutongwa.
Aiwa tinotenda mukoma, thank you so much.
Kana kutonga vanhu vasina mhosva saka vanonetsa saka vanhu vanofanira kutungamirwa nenzira yakanyatsokunaka muchitungamirana mochidzana dzimwe nyika hapana chiombonetsa kutaurirana nevanhu zvisingadiwi moti haiwa tazvigadzirisa bvisai masoja pakati mobvisa bvisai mapurisa pakati mobvisa zvinhu zviri easy vanhu vogara zvakanaka munyika.
Thank you so much.
Alright,
thank you, Chris. That's Mukoma Taderera calling from Bulawayo. He's urging dialogue between the leaders of the two countries, Zimbabwe and South Africa. He says there should be that neighborly relationship, you know, where you can just go out and borrow Saudi, Masamba sugar, kunotora moto, kuneighbor yako. That should happen between Zimbabweans and South Africans. He's saying South Africans, if they face problems in the future, it's definite that they will seek refuge in Zimbabwe, and he cannot expect Zimbabweans doing the same to their neighbors in South Africa. Mm-hmm. Yes.
Yes, Chonga, thank you so much. Mr. Chikowero.
I think you were about to talk to Mr. Mpofu, then you put him on hold.
Oh, yes, yes. Babu Mpofu. Babu Mpofu.
Yeah.
Kati ungasichazisela nje ukuthi khona ukuthi kuze kuthiwe hayi la abanye abathi bona ayisiyo xenophobia leyi izigangi nje lezi kuhamba njani kungakuliqiniso yini?
Kuyahlupha lokhu ngoba umuntu sekhetha ukuthi ubiza ngaliphi igama ngoba iqiniso likhona ukuthi into yenza sithi thina ngokubona kwethu izenphobia ukuthi kuliswa abantu baphandle sokukhethwana ngomhlobo ukuthi wena uphuma kuleya mizwelwana uphuma kuleya mizwelwana ngaleyo ndawo okwenzakala la kuba sobala kuthi izenphobia kodwa ngaloba kulou gebenga ngabahamba loba ngubani bamthathele impahla babambe nemishoto kabani ngalesi masikhangela amashopisi abathathele impahla ngamasomalis ngamapakistan amachina
lama India kavana ndaba nawo vamalukhani lawana ba abantu aba bona isikhumba esimhlophe a white man wabona isikhumba esimhlophe abana ndaba naso noma ake bevela ku prison engena ncwadi ebuye gijima negangwa zozofika lapha abambize ukuthi foreigner ngoba umuntu omhlophe umsemnyama wonke abambonayo bambiza ukuthi foreigner ngoba ewumuntu omnyama bezazithi i-African nyama so inkinga iproblem ikhona apho ukuthi umuntu wonke obonakala engathi uvela phandle kwelizwe nguye othwaliswa nzima so ngaleyo ndlela zikhumbuza ukuthi i-xenophobia amashops abantu abavela esomali nabangale abayimali abayinabela amashop amashop abamanye azede nemasibheka lezindabeni la aseningela mpahla abanye bantu bakhushe ukuthi ngu-2 waphuma bayi-police number ngenye abangagqokani ukuthi abanye bevela abantwana abamali bahamba abantwana bechawa amakhaza lesesitola so kuyatshengisa ukuthi i-xenophobia not about ithaga ithaga liba isisiwa khona manje kutshontshwa le mpahla kungasakhutshwa abantu kodwa songena ezindlini thatha ama-TV abantu iy'moto ziyamisa enzele abantu bathala amafoni bathathele impahla nokuthisa izimoto lokhuyana hhayi ithaga liyakoda into kona i-foundation into yonke into le i-xenophobia kuqala khona pho ku-xenophobia sesongene sokuthatha impahla zabantu ezizinso sezinto ezokuganga ezinyazo lezo
hayi kuyezwakala jonga
mukoma chikwero ndichiri kurangarira kuti mazuva apera mune makambe manyorera kuhurumende yesouth africa kuti muite misangano ndofunga nemakurukota kana nemapurisa handichanyatsorangarira kuti ndevapiwa maya makanangana nawo zvakazosvika papi
vakazokwanisa kusangana nesangano rinonzi reafrican diaspora forum ratinove isuwo tiri affiliated ikoko saka takazoona kuti tirambe tichipusha meeting iyo tinozoita duplication of meetings asi musangano neafrican diaspora forum vakaita sezvatakaita isusu kungoenda kuafrican diaspora forum tikanoisa nhunha dzedu nezvichemo zvedu nemaonero ataita kuti kunyange vakuru ava vataura kuti havasi xenophobic but maatterances avo anogona kuinsaita xenophobic actions zvinogona kuita dziya dzadzinonzi pachirungu manegative effects pamberi apo zvinenge dzakatarisana nachi nexenophobia asi vakaita musangano vachoni vaita musangano vachoni vakavimbiswa kuti hakuna zvinhu zvakadero zvichaitika asi vachangopedza kuita musangano iwoyo ndofunga vakangopera vhiki rimwe chete nomba zvinhu zvichibva zvatanga asi tichiri ipapo ndoda kuti ndibatsirane nababa vabva mukutaura ndibaba mupofu handidi nyaya inoitika ndiyekuti vanhu macriminals panoitwa chinhu chese chakaita sexenophobia the biggest destroyers kana kuti effect effectors macriminals because vanomirira yainonzi pachirungu an opening if you are a political leader ukaita maxenophobic utterances that one is an opening for a criminal nekuti anenge achiziva kuti vakuru vedu vataura zvekuti saka indikaita izvi kunongonzi xenophobia nekuti vakuru vedu vataura zvakati zvinova ndo zvinhu zvandakataura pamakambotaura neni pano kuti zvataura mukuru uyu wenhingi weGauteng province izvi zvinokonzera kuti vaya vaya vagara vanazvo mupfungwa kuti topinda sei kuti tinetsane nevanhu ava vanogona kuzopinda asi yonzi xenophobia zvinova ndo zvakaitika nhasi mapurisa vakubuya vachitiwo aiwa haisi xenophobia asi kuti macriminal element but takanga takavataurira kudhara some of us we are criminologists by profession tinoziva kuti what is the intent what is the motive of whatever that happens tozama kuti tivadii tivayeuchidze tibatsirane navo nguva iripo but havazoteereri vanozoda kuti anonzi reactive action but reactive action inorwadza iko zvino yana kurwadza only maforeigners yakarwadza nemalocals in terms of business in terms of their properties in terms of their goods zvese and nemamwe masouth africans woya caught in crossfire vakatokuvaravo munyaya dzakaita saidzozvo
Thank you so much, Mukoma Chikwero. Rambai henyu muri parunare. Tine mumwe muteereri. Hello.
Iko baba makadiko nemhuri yose yeZimbabwe nevateereri makadiko.
Takasimba vamwoyo makadiwe ikoko.
tino simba regendi tauro zvanda nyora ndichaita zvokukurumidza kuti nenguva ii ndisatambisa nguva yenyu nevatereri nawo ipo ndeyekuti baba damuzori mukati meSouth Africa chekutanga inawo yatasangana ndemaatane South Africa saka kuti voga voga vanotsvaga mavhoti mukati menyika inei vanofamba vachitaura zvemafoni mafoni akaipa zvikuzvizizichi kana chinge tavhururika kunya chavadzosa kumusha kwavo ndida kutarisa vana president Cyril Ramaphosa vane dambudziko nenyaya yekuti ndivo vamwe vamwe vakakonzesa dambudziko mafanero nenyaya yekuti ivo vanotoziva zvipa chavo kuti vangangodyiwa pavhoti dzinouya saka yangu yekuti vada kutsvaga rutsigiro nenyaya yemaforeina nekuti kana muchirangira 2016 pakavhotwa mavhoti emakanzela vakaonekwa vari munhu amwe masiti mahombe akafanana netswane vana Nelson Mandela Bay neJohannesburg vakadyiwako saka ii dambudziko rimwe yakafanana iroro kwoita futi zvechimwe chinhu chandiri kuona ruvengo rwevanhu vekunze mukati meSouth Africa vari kuvengwa zvakanyanya nenyaya yekuti kana makaira kuzvipatara kumabhazi kumataxi rank everywhere kana kupinda kupi ruvengo rwacho rwatova ruvengo rwatonyanya saka zvimwe zvimwe zvinhu zviri kukanganya magare eSouth Africa muno kwoita futi kumapurisa ukaenda mapurisa David rako mapurisa anonga anotokuona anonga toti tipe 100 rand ndichehusiti kunyorere kana pasine zvaaugoni wana chinhu chakafana icho saka rimwe rimwe dambudziko ratasangana naro zvishuwa mukati menyika vanhu kunze kwenyika vari kuvengwa zvakanyanya sechimwe chinhu chakaora asi hatina zvatingazvitungisa kuna mwari uri nyaya yekufamba kuvanhu haina kutangwa nesu vanhu vekunze yakatotangwa from the beginning kana tikarangarira mushoko ramwari kuvati vana Abrahama vakafamba kusvika muafrica neijipiti akanga dziri nyika dzavo kana jesu kristu mwanakomana wamwari achiuya kuno kuafrica ijipiti achityiwo zvaitya zvakangofanani zvatirikuita nhasiuno saka zviri cheSouth Africa chinichisina kufanira chisina kunaka nokuti poga poga chiri kumashopu kana kupi mweya wezanophobia wangu vapo pose pose ende futi ndakupisa nekuona nditsananguze nezvazvo zvese zvandiri kumhanya kuzvaro zvezimbabwe ndauti ndikurudzire zvikuru sei ngavasanyanya kufanira kugara mumasquata kembi asina order masquata kembi kundogara vanhu vakangoungana like zvaitwa kualexander nhasi uku kuinzi kune vanhu vakawana dzimba dzemukuku kusina zviri order saka zvimwe zvinhu zvinedambudziko ngavagare ngavasa kugara kune dzimba dzinenge dziriit kunobhadharwa rendi dzakakwana nekuti zvinhu zvinokonzeresa dambudziko izvozvo saka ndizvo
zvimweasika ndikubatei muromo ipapo chinoita kuti munhu asarudze kwakunogara kwakadaro kaava mwoyo zvinodhipenda kuti ari kukwanisa here kuwana mari yerendi kumwe kwacho kuri kudhura kwakanaka kwacho nekuti dambudziko ramusvitsa kuti anga achibuda achienda kusouth africa rinogona kunge risati ragadzirisika
ya nhau yamukuta ndiri kuihwisisa ndiogava kureva kuti ndizvaa zvandisi kuramba hakusi kuokoga kunowanikwa rendi dzakachipa tirozava kuraoda kuti kusevha upenyu hwedu savanhu kuzimba like nhasi zaitika kualexandra vanhu voko vaitoitira vachiti mukuku iriko yakagarwa kwacho hakuna vari kusvibisa nzvimbo sada kuti vanhu kumuta dai zvaigona vasava vanhu vanogara munzvimbo dzakafanana idzodzo vatsvagiwo kana mumulokesheni mune vamwewo vagariri musouth africa mavanogona kubhadhara rendi zvinenge zvine odha nokuti kana vakadero like dzimwe dzimba zvemukuku dzaipiswa saka zvakafanana izvozvo zvinoa kudi kumira zvakanaka kuti zvichiwa ruvengo rwipo like musweti wemonday ndakaitira paimwe redio muno yekukwezi fm panhaya yakafanana yekuvengwa kwedu asi vachitaudza no zvakafanana izviri kuti unongoona vanofona vamesaji hakuna nomunhu aumwe unoti wafoni akanaka asi nongori kodambudza sa no nayakafanii haisiti kuti tisu kana nesuo pachedu charangarira vanhu vekumozambique nekumalawi vaiva muzimbabwe kwedu patingovaonawo sevanhuwo butwo nesuo nhasi unotava kuno saka chifaa kuti no nemuri rimwe rezuva zvichashanduka saka imwe rimwe dambudziko rikuitika mukati mesouth africa zvichiwa dambudziko rokuvengwa kwedu ranyanya handioni rikapera tinongosuo kuna mwari nokuti kana vatungamiri vacho tsvaga mavhoti nesu kunyanya anc tsvaga mavhoti mumafoini kunze nokuti vo pachavanozva kuti makarudzi dziri kuuya vari kudyiwa ndo pane dambudziko ranoti avasi vakatanga nazvo asi kuti vo pachavo vakuzama kuti poga 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 ukaenda pape chere makombi pamaungano pachinosangana nevanhu vemunhu hamusina kana rugare saka zvimwe zvimwe zvaakutotyisa kauri zvaakutotambudza vanhu asi atitingisa da kugona kuti kuzivise vanhu vekuzimbabwe chakanyanya kukosha panguva yakafanii ngatigonei kugara tiri vanhu vanotsigirana kana nokubatana pazvinhu zvose ndizvarotobatana kuti tirwise
thank you so much thank you vamwoyo maita basa zvikuru regai tore mumwe muteereri thank you so much
tinotenda
halo ndiani ari parunhare halo halo linjani makadi ndofunga nhare inenge yadzima ndofunga yadonha nhare yavo vanga vachitaurawo ndimufundisi mwoyo mumwe wevanhu vanogara vachipinda muzvirongwa zvedu zvestudio 7 vanga vambotumira shoko ranaanchazoverenga ravanga vachitauraiwo kuti hanzi ndoda kutaura zviri musouth africa muno zveshuwa vanhu vekunze kwenyika vanovengwa chose ukaenda kuchipatara kuvengwa chete kumabasa ndizvozvo kuvengwa chete kumarengi nekumataxi kuvengwa chete kuzvitima kuvengwa chete mukugara kwatinoita ndo zvavanga vachitaura zvimwe chete zvavanga vachitsanangura kuti dambudziko riripo nderekuti mazimbabwens taita kuti matsvadumbu nekumusana saka nyaya iripo vari kukurudzira vahama neshamwari kuti dai vanenge vachigara musouth africa musaenda kunogara kunzvimbo dzavari kuti dzepasi is urging zimbabwens in south africa not to stay in areas that are maybe non-crime havens like squatter camps. He says, yes, you'll be saving on rent, but you are risking your life. Chris.
Yes, Jonga. Yeah, earlier on, Jonga, I asked Mr. Mpofu about, you know, those recent allegations that this has nothing to do with xenophobia.
Mm-hmm.
Mr. Mpofu, maybe you can just give us a line or two on whether you think this is a xenophobia or it's just some criminals. And why would people say that?
Yeah, I think the word xenophobia will always come when such things happen. It looks like this anger, this brutality is being directed to the foreigners. Foreign nationals are being the victims of this thing which is happening here. So because of that, I think the word xenophobia can fit well. They are losing their property. They got no rights. They can't do anything. The other thing is because they are not at their home party. The sense that they are being treated like less human beings, it's a sign of that xenophobia. Yes, there are some criminal elements that are taking advantage of the situation. When people start running up and down, beating each other, those people will be busy targeting the most valuable things, most valuable items like maybe phones, money and things like that. But I think there's real xenophobia. These things, what is happening is real xenophobia. Criminality, yes, is there, but it's xenophobia. We saw people losing their properties in some shops. Foreign-owned shops have been looted. Somalis, Pakistans, and Malawians, I think they also got quite a lot of property. So I think that there was some criminality there. But at the same time, we have seen this happening before where the nationals, the accused foreign owners, foreign shop owners of selling expired goods. They go there, they look that food. Instead of destroying, they take it and they eat it. Instead, they're saying it's expired, but instead of destroying it, they take it to their home, they cook it, they eat it. So that's, I think, it's victimization just because they're a foreigner. So I think that's the xenophobia on its own.
Okay. Thank you so much, Mr. Mpofu. Please do stay on the line. We have Silom Laleli lapha. Siyakwamukela kuhle. Hello?
Hello?
Yebo, linjani?
Ukhona ninjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Unduku lapha eThupheke.
Unduku.
Yebo baba.
Anduku, siyabonga ukungena kuhlelo. Ungasipha imbono yakho ngodaba lwe-xenophobia lona?
Ngiyalubona lubi lona kakhulu ngoba abantu hhayi balimele ngempela. Kodwa i-problem nayo ikhona kuwo la mazwe ase-Afrika amanye ukuthi wona wayengadivelophi amazwe awo ukuthi abantu bengabaleki beze ngapha ngobuningi. Mbona yilo futhi uhlupho.
Okay.
Ukuthi la mazwe mani nawe engadevelop indawo zawo, obvious abantu bazabalekela ngapha ngoba lelizwe lingathi kungcono. Ufane nje nawuqala eZimbabwe ngoba abantu labo bebuya nje bebakutshwana ngesikhathi sabo 8 bebengabuyi ngobuningi kangako.
Okay. Manje kuyalungiswa njani ukuthi babuyele? Siyazi ukuthi yona inkokheli yakhona ngapha eSouth Africa ikhanya yiyo lobudlelwano lenkokheli yamazona la abantu ababesuka bebaleka khona.
Ya ngicabanga ukuthi bona ama-president kumele bakhulumisane ukuthi bezame ukuthi babaze bewa-develop amazwe abo, hhayi ukuthi nje mhlawumbe bezidlela imali bekhotle ngokuthi bangeneleni lapha ezikhundleni. Ya meto kungasiza lokho.
Angithi phela
ngoba nami ngeke ngithi ngingaka, ngicabanga ukuthi umntana nami uzosebenza ngapha nomzukulu wami uzosebenza ngapha, kanti nabo banamazwe abo. Obvious kusho ukuthi kuzahlala le nto ingapheli, abantu kulokhu esikhala ngento eyodwa.
Kuyizwakala. Hayi, sibongile kakhulu Mnumzana Ndubu.
Siyabonga mama.
Yebo. Jonga the caller. The caller there, Mr. Ndugu, is saying that, you know, why don't the government, you know, the leaders of the neighboring states meet together and discuss and improve their own economies so that people don't run away from those countries to South Africa? I think it's a valid point.
That's true. Regaiti muzokuna mukoma chikoero. Vachikoero, what do you say about the contribution from the last caller? And I think the other two callers also mentioned the same thing, that there should be a government-to-government discussion.
I think that is a very, very valid contribution. What I need to stress here is that people must always look at history, and history will always be history. History has always been there. In the 70s and 80s, I am a former refugee and otherwise in Zambia myself, before I came back to Zimbabwe, in my country after the liberation of Zimbabwe. And I became a refugee again in South Africa. In Zambia, we were staying, I was staying, our camp was adjacent to the South African camps. South Africans were in Zambia, South Africans were in Mozambique, South Africans were in Angola and Namibia, the same with Zimbabweans. And when Zimbabwe got independent, they came to Zimbabwe because it was near South Africa in proximity. They were still fighting their struggle. And nothing of this sort ever happened to any South African while they were in those countries. So the leadership of this country is not teaching that history to their own people, to say these people you are fighting. When we were fighting for independence, we were fighting from their homes. We are fighting from their bedrooms. We are fighting from their countries and enjoying their economies. That is missing. It's a missing link. So the two, or not only the two, the leadership in SADC. That's why we've got SADC. What is the purpose of SADC? And if you look at what the SADC is, I mean, stands for, is not what they are discussing about. They must be talking about the improvement or improving the economies of the southern countries so that whenever there is a problem, they help each other instead of letting their own people fighting for the small cakes in their own country. So I agree with the last caller and those who contributed to say the leaders, like if we look at Zimbabwe and South Africa, before it was the Secretary General of ANC who went with a delegation to Zimbabwe, and what he did, he said, we had come to give solidarity to ZANU-PF after a horrible thing had happened, after people were shot and killed, 17 of them, and they went and gave solidarity to somebody who killed somebody. Then last week, but one, the president of South Africa went to Zimbabwe and held some meetings with the president of Zimbabwe. We don't have the details other than, you know, business or trade deals that they were signed. And the last week, the president of Zimbabwe was here in South Africa and held meetings with the president of South Africa. We presume or suppose it was the economic or the economic front. Now, why are people fighting?
Mr. Chikore, unfortunately, we have come to the end of the show. Thank you so much for your contributions. We'll talk to you soon.
Thank you very much.
Yes, that was Mr. Solomon Chukwuera of the Global Forum Zimbabwe, who was in South Africa. We also had Cassius Jay Simanampofu, a Zimbabwean living in South Africa. Thank you so much for your contribution. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Not forgetting all the callers and viewers, this is Jonga Kandemiri, Tobata Namunishirongwa Tunotevera.